Takatamba weekend yakapera neketi kavarova 1-0. Iye Highlanders yakatamba nechiki nyingana 2-1. Saka takazosangana final nasi kavarova 2-1 Highlanders. Kuti asimudza mukombe ndisiye zveteni. Unogara uchiitwa makore ega gore negore. Mutambo wangu wakatambirwa neSina Sports Stadium. Kunzwa kufara zvikuru. Hapana chinopfuura kuhwina. Kwatamba kauhwina, nyamafara anenge akati nyungu kuti defeat hainakidza. Saka tokufara zvakakuru semuri Dynamics.
Ndianani vanwisa zvibodzwa zvenyu?
Zvibodzwa zvedu chekutanga ndikati taita chibhumu pazoita inenge on goal ichinotipiwe kuti vanozotiraniswa nani but rechipura zovanana ndikwariti angaro vakwariti kangazi rechipiri azokuweswa ndemera plus yanga iri muchibhumu bimo chapovunya kuzotipiwe kuti yani chaiya goya sapoza anjira dzovhara dzova inini Highlanders vaikwaliza nara raita the same hatina kuvhunya kunoti akuweza ndiani but tizozozova kuti wataachifungira nezvaonekwa ndizvo zvichezvo
pane mari here inouya nemukombe uyu uyezve imari
mahwinas anopiwa 15,000 maranas up 10,000 and all expenses covered.
Zvii zvamakarongera icho chikwata chenyu chedhimba regore rino?
Tingati last season takapedza tiri panumber 2 takanga tapota tatora championship. Saka ndozvinhu zvati kutaisira seDynamo kuti tikakuti titore unyange chinenge chikanzi chiripo chekutambirwa kutanga nenguva taita nhaso tihwine zvese zviripo ndokuti chikwata chichinyapodzokera paDynamo zvachishaya chaya nekukwazvine zvingani nacho.
Ko uwandu hwevanhu vari kuuya kumitambo muri kuona uchienda mberi here kana kuti zvakamira sei pari zvino?
Challenge ingoripo ndeyekuti kesh yanga ichinetsepa zvakagadziriswa kwaane iko kesh kwaane swaiti kwaane zvakawanda wanda vanhu kubhora vakuuya manje nekuti vanorifarira havadiki havauye chete kana tisingatambo zvakanaka but zvimwe bhora richitambwa zvakanaka vanhu vanouya bcause havana chimwe chekuita kunze kwokuona nhapo.